Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mugudzi 16 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19. Muzvare Mary Mubayiwa avari kunetsana nemurume wavo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi nedare vagare mujeri kwemazuva gumi vachiongororwa kuti vanokodzera here kumira pamberi pedare vachitongwa pamhosva dzavari kupomerwa. VeUNICEF neEuropean Union vopa mapurisa emuZimbabwe michina yechizvino-zvino kana kuti DNA analysis yekushandisa kuunganidza umboo panyaya dzekubatwa chibharo nekuponda. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzokurudzira hurumende kuti ishandise dzimwe mhando dzemoto kuti igadzirise dambudziko remagetsi ratova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga munyika. Sports and Recreation Commission yomisa bhodhi reZifa basa ichiripomera mhosva yekuita zveuori, asi nyanzvi dzoyambira kuti zvikwata zveZimbabwe zvinogona kumiswa mitambo yose inotevera neFIFA nekupindira kwehurumende uku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvakasiya vafa nacho kusvika pari zvino vachiri zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 4697. Vanhu makumi matatu nevatatu kusanganisira vana vechikoro vashanu kumasvingo vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zana rezviuru nemakumi matatu nezvitatu nemazana mana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 133,471. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nemazana mana nemakumi masere nezvitatu nemazana matatu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 3,483,353 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 yekutanga. Vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe nezvitanhatu zvine makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 2,706,096. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Muzvare Mary Mubayiwa avari kunetsana nemurume wavo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanzi nedare vagare mujeri kwemazuva gumi vachiongororwa kuti vanokodzera here kumira pamberi pedare vachitongwa pamhosva dzavari kupomerwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajestrate Valanzini Ncube vatura mutongo wekuti Muzvare Mubayiwa avo vasiri kunzwa zvakanaka vagare mujeri kwemazuva gumi kuti vaongororwe nana chiremba vehurumende vari mujeri kuti utano hwavo hunokodzera here kuti vamire mudare vachitongwa. Mutongo uyu wauya apo ana chiremba vehurumende vaviri vakapa miono yakasiyana mudare nezuro, umwe achiti Muzvare Mubayiwa vanokodzera kuti vamire pamberi pedare, asi umwe wachiti izvi hazvikwanisike nekuti vari kukanganwa nekukurumidza uye vari kuratidza kuti vari kushungurudzika mupfungwa nekuda kwekusaona vana vavo avo vari kunyimwa navachiwenga avo vari kunetsana navo mumatare. Mutongi wedare ataona zvakakodzera kuti Muzvare Mubayiwa vagare mujeri vaongororwe nevamwe ana chiremba vozodzoka kudare mushure memazuva gumi. Mumutongo wavo vanwe vatiwo nyaya yekuti Muzvare Mubayiwa vadzoserwe pasipoti yavo kuti vanorapwa haisi nyaya iri pamberi pedare zvokuti vangature mutongo wekuti muzvare mbai vapiwe passport iyi kuti vanorapwa kunze kwenyika sezvavari kuda paturwa mutongo uyu muzvare mbai vanamai vavo nedzimwe hama dzanga dziri mudare varidza mhere pamberi pemutongi wedare rimwe remagweta muzvare mbaiwa vadag coltard vati havasi kufara nemutongo waturwa nedare vachiti izvi zvaratidza kuti pari kushandiswa nyaya dzezvematongerwo enyika kwete mutemo vacoltard vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro
clearly we think this is a horrific injustice it clearly seems that the state is persecuting our client pursuing personal agendas and putting someone who is clearly extremely unwell into prison custody is a grave injustice.
Mutongo uyu usati waturwa muzvare mbaiwa avo vanga vachidedera uye kutadza kutaura zvakanaka vachiratidza kuti vari kurwadziwa vakumbira masangano anorwira kodzero dzevanhu kusanganisira United Nations kuti apindire munyaya yavo kuti vakwanise kunorapa pamwe nekukwanisa kuona vana vavo muzvare mbaiwa vatiwo dai mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vapindirawo munyaya iyi vakati chinovarwadza ndechekuti murume wavo uyo wavari kunetsana naye ari kushandisa simba rake rezvematongerwo enyika kudzvinyirira kodzero dzavo muzvare mbaiwa vari kupomerwa mhosva yekunzi vaida kuuraya vachiwenga pavaive mune chimwe chipatara chekusouth africa kufojera mapepa emuchato kubuditsa mari munyika zviri kunze kwemutemo pamwe nekurova musikana aishanda kumba kwavo ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
UNICEF neEuropean Union dzapa mapurisa emuZimbabwe michina yekushandisa kuunganidza umboo panyaya dzekubatwa chibharo nemhirizhonga pachishandiswa michina yechizvino-zvino kana kuti DNA analysis izvo zvichaita kuti nyaya idzi dzitongwe nekukurumidza vaya vanenge vatadzirwa vachibatsirikana nguva iripo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Michina iyi inokosha zviru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica kana kuti $500,000 ichange ichishandiswa nezimbabwe republic police forensic science laboratory kuongorora umbowo nekuhuendesa kuhofisi yemuchuchusi mukuru wehurumende national prosecuting authority kuti hushandiswe mumatare kusungirira vanenge vapara mhosva vachitambidza michina iyi kugurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe uye kumukuru wemapurisa vagodwin matanga mukuru weunicef muzimbabwe dr tajudin oyawale vakati mishina iyi ichaita kuti mapurisa aunganidze nekuongorora umboo munyaya dzechibharo nemhirizhonga yepabonde vachitiwo kushayikwa kweumboo hwedna ndiko kwaiita kuti vanenge vapara mhosva idzi vasabatwe nemhosva nekuendeswa kumajeri.
To fast-track evidence generation and contribute to survivors receiving justice. Recognizing that DNA evidence will become the new norm for the Zimbabwean criminal justice.
Michina yeDNA yatiri kutambira nhasi ichaita kuti umboo huvepo pamwe nekuti vanenge vatadzirwa vabatsirwe nekukasika. Matare emuZimbabwe achange ava kushandisa umboo hweDNA.
VaPatrick Lambrets avo vaimirira European Union vanoti sangano ravo rinofara chose kutsigira Zimbabwe pasi pechirongwa ichi chiri kuitwa neUNICEF vachiti sangano ravo riri kushandisa mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica pachirongwa ichi mukati memakore mashanu anotevera. Vanoti kunze kwemapurisa vari kushandawo nemasangano akazvimirira pamwe nekuita zvimwe zvirongwa zvekuenzanisa mikana pakati pevanhukadzi nevanhurume. Mukuru wemapurisa vamatanga vakati mapurisa ange ari kutadza kuunganidza umboo hwekuti vanenge vapara mhosva vaendeswe kujeri nekushaya michina ichizvino-zvino nehunyanzvi hwekuita basa iri.
Besides helping us link suspects to the commission of an offense, forensic science also enables the truth to be laid bare and the criminal justice team to obtain answers using objective evidence.
Forensic science ichabuditsa chokwadi pachena uye ichaita kuti matare ashandise umboo hwawanikwa nenzira dzemandorokwati.
ZRP yaipa basa rekuongorora umboho kana kuita DNA analysis kumakambani akazvimirira ayo aitora nguva kuita basa iri. Izvo zvaita kuti nyaya dzinonoke kutongwa kumatare. Asi zvichitevera mishina yavakapiwa neUNICEF neEuropean Union, ZRP yavikukwanisa kuita ongororo dzeDNA analysis yega. Izvo zvichaita kuti umboho munyaya dzekuponda kubatwa chibharo nedzimwe huunganidzwe nechimbi chimbi. Vakazembeka zembe vakabva vayambira matsotsi neavo vari kuronga kupara mhosva kuti mapurisa ave nemishina inoita kuti vakwanise kuwana umboho vachishandisa mishina nekukasira. Izvo zvichaita kuti nyaya dzitongwe kumatare nekukasika.
With this equipment, the Zimbabwe Republic Police will be able to easily solve crimes such as murder, rape, and also create a digital DNA-based database for missed persons.
Michina iyi ichaita kuti ZRP ikwanise kuwana umboo panyaya dzekubatwa kwechibharo, kuuraya pamwe nekuumba gwaro ravaya vanenge vatsakatika.
Vanoti DNA ndeimwe nzira yekuunganidza umboo zvakadzama, uye ZRP inofanira kushandisa mishina iyi zvine mwero mukupedza mhosva munyika nekuona kuti vanhu vagara murunyararo. Mutungamiri weLaw Society of Zimbabwe vaWellington Magaya vanoti zvakanaka chose kuti ZRP ive nemishina inokwanisa kuti itsvage umbowo hwekuti ndiani akapara mhosva.
Izvo zvinhu zvakanaka because zvichaita kuti vanhu vane mhosva chaivo vaende kujere. Vanhu mavictims vasasara vasina recourse because umbowo hwashayikwa.
Vanotiwo mishina iyi yakanakirawo kana vasungwa nekuti umhizha hwechizvino zvino uhu hunovapupurira kana vasina kupara mhosva. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai Amai Chido Madiwa vanoti
vamwe vacho vanhu vanotadza kubatsirwa nekuti hapana zvikwanisiro zvinoita kuti vanhu vabatsirwe. Asi apa kutaura zvinotaura kuti hurumende iri kuteerera zviri kutaurwa kuti itai kuti izvozvi zvinge maservices iyoyaya anga achikurumidza kuwanika nevanhu.
Ongororo yakaitwa neWorld Health Organization muna 2014 yeGlobal Status Report on Violence Prevention inoratidza kuti mukadzi kana musikana mumwe chete pavatatu anoshungurudzwa kana kubatwa chibharo paupenyu hwake. MuZimbabwe, National Baseline Study on Life Experiences of Adolescents yakaitwa muna 2010 yakaratidza kuti zvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana zvevasikana vari pakati pemakore 13 ne11 vakabatwa chibharo kana kumbunyikidzwa, uye izvi zvakawedzera panguva ino yedenda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzaro dzapinda muzuva repiri nhasi dzichiramwa mabasa dzichida kuti hurumende idzose mihoro yaitambirwa nevarayiridzi muna 2018 uye kuti vachanyoresa bvunzo gore rino vabhadharwe. Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vanoti nhengo dzavo dzinokwana zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana hadzina kuenda kumabasa nhasi, zvichireva kuti nhengo zvikamu makumi mana nezvipfumbamwe ndidzo chete dzaenda kumabasa. VaMasaraure vanotiwo vari kufadzwa nerutsigiro rwavari kuwana kubva kune mamwe masangano kusanganisira asiri evarayiridzi, avo vanoti ari kutsigira danho ravo rekurwira mihoro yakanaka. Sangano reATUZ rine nhengo dzizere dzinodarika zviuru zvinomwe, asi VaMasaraure vanoti rine vamwe varayiridzi vanodarika zviuru makumi matatu nezvishanu kana kuti 35,000 vasiri nhengo dzizere vanoritsigira. Ngatinzwei vachitsanangura mafambiro aiita zvinhu muzuva repiri rekurangwa mabasa.
Tiri kuramba tichikorokotedza maticha eZimbabwe ayo ari kuita zvatatisingatarisiri. Tasi tiziva kuti vanovhundutsirwa, vanoshishidzirwa nekudzingwa mabasa nekutorerwa muhoro, asi vadhifaya zvese varega kuenda kumabasa. Attendance dzasi mumaschools yadhropa kusvika pa49% varayiridzi vachiramba kuti hatingarambe tichishandira mahara tine mhuri dzekuchengeta. Zviri kunyanyotifadza ndechekuti vamwe vemamaunionwo vari kujoina tichiitawo hurukuro nemamwe mamaunion kuti toita sei kuti tisimbara zedonzo redu.
Zvii zvamuri kuchemera kuti dai zvagadziriswa zvaita kuti mutore danho rekurangwa mabasa?
chichemo chedu zvingori zviviri chekutanga chechekuti mari yedu idzorerwe payanga iri pre-October 2018 chepiri chiri chekuti kana murayiridzi achinifilete apiwewo kondirakti iri separate inoita kuti abhadharwewo sezvo zimuseki iri separate entity munokatarisa vanogadzira mazamanishoni anonyorwa kuzimuseki vanobhadharwa vanoamaka vanobhadharwa varayiridzi vanoairidzi vanofanira kubhadharwa nekuti chinoita kuti chinyanyo chimira kuti vabhadharwa ndechekuti kuinifilete uko kune marisk akawanda akunouya nako ekuita kuti nenyaya yenzara yatina nene mwanoita problem arimo onzwa zara odona asi unochachwa otozowane mhosva odzingwa basa asi wanga waenda kunoita maricho kumunda wausingabhadharwe zvakare because zimuseki kwatiri maricho yepanext door hapasi riro donzo ratakaimbulerwa nepublic service saka tokufara kuti vanhu vese vari kupinda vachiwirirana nezvo
iko kurangwa mabasa kwamaita uku hurumende yati yatora matanho here kubva nezuro nanhasi ekupindura zvamaita izvi
hurumende kuramba ichiita zvayo zvekuita kuita zvezvanana zvevana vekucresh kuda kunyomba tinoona vachinyora manyepo manewspaper vachiti maunion iwayo ari kuratidzira hana vanhu ane vanhu 300 ivo vaitoziva kuti vanonyepa hatizive kuti pfungwa dzezvana zvekucresh vakazviwanepi vari vanhu vanofanira kutungamira hurumende iri kunyomba iri kuenda kumwe kwainotiratidza iri kutaura kuti zvatoita hazvina basa asi tokuti hurumende kana iri yevanhu izive kuti sebumbiro rezimbabwe rakaipa hurumende basa nekuti ngaichidhiliva on the assisted education yapindura zviri fomoti
tichiona uwandu hwamuina hweimi zvingaita here kuti pave neyatingati impact kuramwa mabasa kuri kuitwa nevarayiridzi
mukatarisa varayiridzi vanotsigira atus vese vanosvika 35,000 mafull members edu hongu taakusvika ku7,000 zvichidaro sezvavaitoratidza apa impact yatovepo nekuti tiri kufamba tiri pai tiri pamwe chete
ava vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunare nestudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti bazi ravo harisi kunyanya kubatikana nekurangwa mabasa kwenhengo dzeatuzu uku sezvo varayiridzi vanodarika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vari kuenda kumabasa hurumende ichitarisa zvichemo zvavo vandoro vanoti vanotokurudzira nhengo dzesangano iri kuti dziende kumabasa sevamwe varayiridzi vachiti atuzi ine nhengo shoma kwazvo dzinongosvika mazana matatu nemakumi masere nenhanhatu chete kana kuti 386 zvekuti kurangwa mabasa kwadzo hakutombooneki
isipedo hatisi kunyanya kubatikana nenyaya yeatuzi totonyanyakuvakurudzira kuti ngavaitewo sezviri kuita mamwe maticha ari kuuya kubasa tine over 95% yematicha ari kutouya kubasa sekutaura kwatiri kutoita izvezvi atuzi ingori nenhengo 386 saka mukaona ivo vari 386 vachiti havasi kuda kuya kubasa asi 145,000 vachiuya kubasa ndofunga kuti ipapapo pane pakuda kuti pagadziriswe kuatus ngavaitewo sezviri kungoitawo mamwe maticha gurukota redu vadlovu vakati ivo chinangwa chavo chavakatopirira pagurukota chiri pamberi pemwoyo wavo ndechekuti varayiridzi vanga vari vanhu vanogara zvakanaka vavanewo mubhadharo wakanaka saka dai tangokwanisa kuti vangopirwawo nguva yekuti vagadzirise zvinhu izvozvo
ivo varayiridzi vanodarika mazana matatu vamuri kutaura ivavo kuti ndo nhengo dzeatuzi imiwo sebazi rehurumende hamunzwiwo here zvichemo zvavo zvavari kutaura kunyange vari vashoma
aiwa tiri kuzvinzwa ndozvatiri kutaura kuti zvichemo tiri kuzvinzwa zvavanenge vachitaura zvichemo zvemamwe mapato emateachers union tiri kumanzwa asi tiri kuti dai mapavo hurumende nguva zvamunoona izvezvizvi yatotyora gumbo neruoko kuti iburitse maus dollar kuti ibhadhare pabonus saka pane zvakawanda zvinenge zvichiitika kudarikidza nezvekuita gurukota redu
saka mune tarisiro here yekupindura kuzvinyunyuto zvavo izvozvi sebazi
nyunyuto inenge itoripo asi chinonyanya kunetsa ndechekuti tarisiro dzacho dzinokwanisa kuzotora nguva yakati rebei nenyaya yekuti ivo vanenge vasiri kuuya kubasa dai vanga vari kuuya kubasa zvinyunyuto zvavo zvichitariswa ndofunga zvaikwanisa kugadziriswa nekuchimbidza zvino kana vasiri kuuya kubasa neta kutsvagawo vamwe vanouya vachipinda panzvimbo dzavo vachiita kuti dzidzo ienderere mberi dzidzo yede yemhando yepamusoro-soro. Kana tazodaro tochitozotarisawo zvinyinyito zvavo. Saka kuti tibatsirane ivo ngavaende kubasa.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare nestudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakaudza mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping mumusangano wavakaita nezuro kuti makwikwi akasimba ari pakati penyika dzavo munyaya dzezvekutengeserana haafaniri kuguma akonzera hondo pakati penyika mbiri idzi. Vatungamiri ava vakataura nezuro padandemutande kwemaawa matatu. VaBiden nezuro vakaisawo ruoko rwavo pahomwe yemari inosvika tririyoni imwe chete yemadhora yekugadzirisa zvivakwa zvakaita semazambuko, njanji, migwagwa nezvimwe. Nyika dzemuAfrica dzaumba muzinda unobatsira nyika dziri mugungano iri kana kuti dzawirwa nematambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti Disaster Operation Center unenge uine muzinda kuNairobi muKenya. Muzinda uyu uchabatsira kuongorora mamiriro ekunze, matambudziko anokwanisa kusangana nenyika nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, mafashamu nezvimwe zvinokanganisa gohwo zvakaita seshiri nehwiza. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti ishandise dzimwe mhando dzemoto dzakafanana nezuva nemhepo mukuwanira nyika magetsi, sezvo zvave kudhura kuramba ichigadzirisa michina yekugaya magetsi yemarasha kuhange uye kariba inoshandisa mvura. Mimwe mishina yekugaya magetsi iyi yave nemakore 64 sezvo yakaitwa munguva yerodhizha. Magetsi ave kudzima, izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezveupfumi zvave kukanganisa mabasa maindastiri zvakanyanya. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanoti nyika yave kufanira kutarisa dzimwe mhando dzekugadzira magetsi.
Nguva yakadai inotiratidza kukosha kwesolar energy nesolar power nema isolated grids, ayekuti makambani ane maresources acho anokurudzirwa kuti ngaaite installation yesolar yekushandisa magetsi anobva muzuva. Izvo zvinodhura pakuisa, asi kuenda mberi anenge amahara, anenge amachena. Saka zvinhu zvekuti takatarisa kuri kuenda nyika ne tikatarisa last week but one kwanga kune conference COP26 yenyaya yeglobal warming ne changing of weather patterns. Zvinoreva izvo kuti tinofanira chimuva towards green energy or clean renewable energy zvakafana nezvo zvesolar zvatiri kutaura izvi. Saka mukana wekuti makambani nenyika zvakare iinvest a bit more in solar power and solar farms and solar projects. Nekuti kuna kuti kariba nehwange pari kupinda mari dzakati wandei gore negore, asi mafeli yacho haaperi, maload shedding ramba ichingoitika.
Vamponda vatiwo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vativo vemabhizimisi vave kumanikidzwa kushandisa dzimwe mhando dzinodhura dzekugadzira magetsi kuti varambe vachienderera mberi nebasa.
Kushaika kwemagetsi kunoita kuti vemabhizimisi nevemakambani vashandise mari yakawanda vachitenga dhiziri, zvinoita kuti zvigadzirwa nezvitengeswa zvavo zvidhure. Nekudaro kushomeka kwemagetsi kunokwidza mitengo yezvinhu zvinogadzirwa munyika yeZimbabwe. Kune imwewo mishini inisingatoshandi zvakanaka nemajenareta. Zvichireva kuti kushaika kwemagetsi kunoita kuti vemabhizimisi varasikirwe nemari yakawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vatiwo
Nyaya dzeproduction cost muindustry kumafamazi nemamwe masectors wana mining yakanganisika zvakanyanyisisa, zvo affectawo viability yavo, zvo affectawo even maprofits avo. Saka I think idambudziko iroro nekuti magetsi anokosha ndo yatikati the biggest enabler panyaya dzezvemabhizimusi munyika yega yega. Inflation ichakwira, zvoita kuti cost of living yokwira, mareal incomes evanhu evashandi munhu wese anoaffectika, anoderedzeka. Zvakamanika yatingati loss of value in terms of my real incomes, ema individuals, ema households, ema business, uyo zvakare hurumende nekuti hurumende zvakare ikey economic agent muekonomy.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanotiwo zvino hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Dambudziko rekushaika kwemagetsi rinokanganisa vashandi panzira dzakati wandei. Rinowanza vasa kuvashandi vakawanda. Kana mambogara kusina magetsi, vasa rinoita vanoti pachirungu backlog. Zvinoreva kuti basa rinotoungana. Kana magetsi azodzoka tozoona vashandi vakutoshanda nguva yakati revei nenguva inofanira kuva vachizorora. Saka kushaika kwemagetsi kunogona kupa vashandi pressure kumabasa nekuti nguva yekudeliver maorders acho inogona kusarira kumashure. Toona zvekare kuti pavanofamba vashandi nzvimbo dzakawanda zvinenge zvisina kuvhenekwa. Vanobatwa kana kuti kunoitwa robhari kusiku pavanodzika motokari vachibva kumabasa nenyaya yekuti panenge pari parima.
Sachigaro weZesa vaSydney Gata vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti Zesa inoda mari inosvika mabhiriyoni makumi manomwe nerimwe kana kuti 71 billion kugadzirisa dambudziko remagetsi. Vagata vanoti zvimwe zvirikuda kuitwa kugadzirisa magwenya matsva emagetsi kuBadoka Hydropower Station uye Zambezi Kafue anoshandisa simba remvura kubva muna Zambezi. Vagata vakatiwo zvimwe zvirikukanganisa nyaya yemagetsi michina yasakara, mari iri kubhadharwa nevanhu yavanoti ishoma uye kushayikwa kwemari yekunze.
Munhau dzemitambo, Sports and Recreation Commission yamisa basa bhodhi reZifa nhasi. Mumashoko kuvatori venhau, SRC iri kupomera Zifa mhosva yekuita uori kusaongorora kumbunyikidzwa kwemadzimai anoridza pembe, kutadza kutungamira nhabvu nezvimwe. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamomoyo.
Panhau yabuda nhasi yekuti bato reSRC suspenda Zifa board. Ndaona hangu zvikonzero zvavanyura pasi apo vachiti vamisa Zifa board. Handipokani nekumiswa kweZifa board. Ndinonyanyopokana nenguva yavada kuzviita. Nekuti tese tinoziva kuti panomiswa Zifa board neSRC inova iyo ruoko rwakamirira hurumende, FIFA haibvumiri. Zvinoreva izvo kuti kana FIFA ikagara pasi ikatarisisa, inogona kupa danho rekuti bhora rimbomira remuZimbabwe remanational teams. Zvinova zvinoafekta vakomana vazhinji nevasikana vazhinji vakawanda vanga vachitambira maWarriors, uyezve zvinokanganisa urongo wanga uripo kunotamba zvakanaka kuAFCON.
Manga muchitarisira kuti SRC ingadai yakatora matano rini panyaya iyi, kuri kuti ndo zvayanga ichida kuita?
Ndaachitarisira kudai vanga vachida kuita izvozvo, dai vangomirira kuti vakomana vatange vaenda vanotamba kuAFCON kuCameroon, then vachidzoka zvavo vogara navo pasi kuti kwete, pane zvanga zvichiitika kuZifa tombomira hedu zvenhabvu tichigadzirisa kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. Asi sekuona kwangu nyaya dzaiswa pamberi neSRC, Zifa inofanira kungobudawo pachena ichitsanangura kuti zvinhu zvacho zvakafamba sei, kuitira kuti bhora redu rifambire mberi. Kana zvisina kugadziriswa, Zifa yogadzirisa kuitira kuti bhora rifambire mberi.
Ko munoona senyaya yekuti mutambi ane mukurumbira wechikwata chemaWarriors kama Billiat ari kuti haachadi kutambira chikwata cheZimbabwe National Team?
Blessing, ini ndashamisika nedanho ratorwa na kama iri rekuti aregedze kutambira maWarriors, nekuti at age 31 kama iko zvino izvi atori papik, uyezve tiri kutomuda kuti anga aramba achitamba ari kumaWarriors. Asi ndodaira kuti zviripo zvimwe zvatinenge tisingazive zvinenge zvichiitika kwaari, pamwe kuburikidza paanouya kuzotambira maWarriors zvinenge zvichimubata asingakwanisi kuzviburitsa pachena.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamomoyo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika pisen